manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewetshilela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Chinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 14 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Chinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano wekuzeya mihuro nemashandiro evashandi vehurumende weNational Joint Negotiating Council unotadza kubuda nechisungo. Nengo 16 dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzinomiswa pamberi pedare dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga muHarare musi wechitatu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatanga nezuro zororo ravo repagore ndokusiyira matomo kumutevedzeri wavo vaConstantino Guvea Chiwenga. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wangu wakatarisirwa zvakanyanya pakati pevamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi vehurumende wekuzeya nyaya dzemihoro nemashandiro evashandi vehurumende weNational Joint Negotiating Council waitwa muHarare nhasi unonzi hauna chawaburitsa sezvo vamiriri vehurumende vati vanoda nguva yekumbonopira kuvakuru vavo zviri kudiwa nevashandi. Mutevedzeri wasachigaro wesangano riri kumirira vashandi vehurumende munhaurirano idzi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGoodwill Taderera vanoti vashandi vaisa patafura zvavari kuda zvinosanganisira kuti mihoro yavo inge ichibhadharwa nemari yekuAmerica. Vatiwo mushandi wepasi anofanirwa kutambiriswa madhora $500 nemakumi manomwe nerimwe emari yekuAmerica kana kuti $671 pamwedzi. Vataderera vanoti mari yave kudiwa navashandi iyi iri kubva pamadhora ekuAmerica $540 yaitambirwa muna Gumiguru 2018 asi nekuda kwekushaya simba kwemari kana kuti inflation mukati memakore matatu adarika vakazoiisa pamadhora $600 nerimwe avave kuda iye zvino. Uyu ndiwo musangano wekutanga pakati pemapoka maviri aya mugore rino ra2022. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata vanga vachimirira hurumende mumusangano uyu. Ngatinzwei hurukuro yataita navataderera.
Musangano uyu zvabuda ndezvekuti isusu taramba takabatirira pekuti izvozvo kuti pamari nemaRTGS hazvisi kubatsira nekuti mari iyoyo iri kuramba ichidyiwa neyatingati inflation. Uyo kuti mari iyoyo taipiwa tikubuda tomhanya zvekunoitsvaga kumastreets kuti tigone kubata US because US ndoriri kushanda paground. Saka isusu tabva tangoramba takasimbirira tikati isu aiwa ngatiregedzei kutombotaura zvemaRTGS isusu ngatitaurei zvemaUS. Saka izvozvo zvemaUS ndozvadaedza kutaura navo ivo vakaratidza kuti vakumboenda kunoona maprincipals avo tozoonana svondo inouya isati yapera vachitiudza kuti zvabva kumaprincipals avo ndezvekuti kudii kureva kuti varisponda vachitiwo chii.
Asi munotarisira kuti pane chinobuda here? Nokuti tinoona kuti kazhinji hurumende inenge ichingozoti regai timbogara pasi nguva ichifamba.
Isusu tinoona kuti saizvozvi pamataurirano atanga tichiita kureva kuti the government side ne the workers side taita sekuti zvatanga tichitaura izvi tiri kuwirirana zvekuti vaona zvichiratidza kuti zvinhu zvinonzwisisika ndotaka vati hazvisina chokutaura izvi kunze kwokuti tingoenda tinoona vakungako. Isusu tinoramba takatarisira kuti panotove nechinobuda nekuti izvo zviri kuoneka kumunhu wese kuti kana iri rendi kana kurwara muspataraumu kana iri transporti zvese izvozvo zviri kungoda US. Saka hatisi kutaura zvinhu zvisiri kuitika paground.
Imi sewa shandi hurumende zisha murukuda.
Isusu sewa shandi hurumende. Shatino ngoda isu ndese kuchi. Kidose wa muhuru wedu pamaria taimbo ora kare. Kare kare ora $540 muna October 2018. Asi zakare tukwone kuti iko kukuma US dollar iko kwa inflation. Iku namba ishirowa au. Chaka mkuu kerengeza kwe. Chaka una kuti mario yoyino kuna kuti ishike ku $671. Asi iwa wano ti maria chino kolecha yose mashtata ya waka kolecha kura kapea. Iyaka ite iyo $1.26 billion. Chaka waka kerengeza kerengeza chikata $671. Varukuti iyo. Kani nukai kuna $3 billion ya sisi kukona kukolecha. Chikati susu hayo waka. Kati chita uraneza tina kuna kuti chikati fambe fambe towe tira. Zichindo na niku wana kuti maria haku kwa na kitika parisu na yaka mira sayi. Taka kaita ya tinga kipachi rungu. An incremental process. Kana kuti za tinga jisu sukotali reviews. Tichitasa kuti marimu urumende ilikupinda shakati.
Marizi zinge zichisanga nisira marizi maa lawe nzeri kana za tinga jisu kubatirikani.
Zinge zichisanga nisira marizi maa lawe nzivo. Nemi oro.
Mutewezeri wasachigaro werimwe sangano ririkumirira vashandi munaurirano idzi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGoodwill Taderera vari parunare muHarare neStudio 7. Nengo gumi nenhanhatu dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzamiswa pamberi pedare dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga muHarare musi wechitatu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatanga nezuro zororo ravo repagore ndokusiyira matomu kumutewedzeri wavo vaConstantino Govea Chiwenga. Nengo yekomite pamusoro muboka revechidiki muMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vanoti vana veZimbabwe vanofanirwa kuzvisunungura kubva pajoki reutongo husina kunaka. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Aura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare vaharuzivishe vati kunyange hazvo vana veZimbabwe vaive netarisiro yeZimbabwe itsva kubva zvapinda hurumende yavaEmerson Mnangagwa. Tarisiro iyi haina kuzadzikiswa.
Zvinoratidza Zimbabwe haina kusununguka. Ndingashandisa shoko rekuti kusvasvangwa kwakaitiwa mapazi ehurumende inonzi state capture muchirungu ari kushandiswa zvisizvo, ari kushandiswa kuita zvido zvavachiona kwete zvenyika. Chechipiri ndotarisa umbavha kuhunu unoitwa nevari kwekuti vanoona kuti mwedzi kwatongopiwa mari yemishonga yezvipatara zvatopera kana kuti kunotonzi kwabiwa goridhi vatobatwa mari paipo zvatopera. Iyi munyika yakasununguka umbavha kwemhando iyi hauko. Chechitatu toenda mukodzero dzevanhu. Zvinhu zvatiri kutaura zvaizvo zvipanazo. Kune vadzidzi vari paresinoaistation and vatovharika kudarika kodzero mutemo unokumbira kuti mwana kuti munofanwa kuita maawa anokona kupfuta iyi unofanwa kunge waenda mukodzi ndarireskoo asi vatidarika.
Vaharuzivishe vati kugara mujeri kwavakaita nemhosva dzavati dzenhando kwakavasimbisa zvakanyanya mukuda kurwira utongo hwejekerere.
Kumbwa yakareba kwandakaita uku kwakatondisimbisa nekuti nhambwe chekutanga hazvisi zvinhu zvinandifadza kuti umwe munhu aanga achizorwadziwa achipinda mukutambudzika nemarwadzisa ndakapinda ende kuti zvisaitika uye zvisazokonzewa futi chirokwatiri tinofanirwa kunge ndawedzera kurwisa uye nekuonesa vamwe neruzhinji rwezimbabwe kuti natiri nyambe ichitiwedzera kuita zvinhu zvinoda kuti tibvise dambudziko iri rikunetsa munyika nekuti dambudziko iri tinoramba tichitambura. And so I told you, even when I'm in the room, 320 days, I told you,
Vaharuzivishe vakurudzira kuti vanhu vanyorese kuitira kuti vazovhota neuwandu vachiti vane chivimbo chekubvisa hurumende yeZANPF musarudzo dzichaitwa muna 2023.
Saka ndichikurudzira kunyanya vechidiki nokundo vazhinji munyika ende ndiwo vane ramangwana zvekufondewa zvaizvozvo kuti hadi tinonyorosa kuvhota ndo chinhu chinanetsa kana tanyoresa tozonana nezvitu kuti tinofamba sei kuti ndinoimba ndinotenda ndi
asi mukuru wevechidiki mbato reZANU-PF Modunure Harare vaEmmanuel Mahachi vaudza Studio 7 kuti ZANU-PF ichakunda muna 2023 vaMahachi vati mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kushanda zvakanaka zvinogutsa veruzhinji zviri kupa kuti dzimwe nhengo dzeMDC dzipinde muZANU-PF.
Kuhwina maelection eZANU-PF takatotanga kushanda tikatarisa zviri kuitwa naPresident yedu vaMnangagwa zvinotaridza kuti vari kuita zvinhu zvinobatika zvinooneka zviri kuonekwa nenyika yese kuti President vari kushanda izvozvozvo zvega zvinotaridza kuti tinohwina maelection.
vaMahachi vatiwo bato ravo riri kukweshawo vechidiki avo vavati ndivo vakawanda munyika.
Mayu akawanda muno muZimbabwe vazhinji vacho vaakuziva vakuona and kuZANU-PF so far recruitment yataita yemayouth we have now more than 9,000 mayouth vajoina ZANU-PF.
Mune imwewo nyaya mutauriri webato reMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere havana kubuda pachena kuti bato ravo richakukwidza kusarudzo nezita rekuti MDC Alliance here kana kuti kwete. Muzvare Mahere vati pari zvino vanozivikanwa nezita rekuti MDC Alliance asi veruzhinji vachaziviswa kana zita iri rachinjwa.
Tiri kutaura kuti vanhu vanoziva vatungamiriri vavo, vanhu vachaudzwa mukufamba kwenguva kuti zita rachafamba naro nderipi, but for now tiri kushandisa zita rekuti MDC Alliance. Kana zvichizenge zvachinjwa zvasvandurwa tichakuudza.
Muzvare Mahere vatiwo chakakosha ndechekuti bato ravo rirwise kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vakafano bata chigaro chemutungamiri wenyika vari zvakare gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vawedzera nemasvondo maviri mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu senzira yekudzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19. Gwaro raburiswa nebazi rezveutano kuvatori venhau rinoti zvikoro zvichapiwa svondo rimwe chete mushure mekupera kwemasvondo maviri awedzerwa nawo lockdown kuitira kupa mukana wekugadzirira nekuisa zvikwanisiro zvikoro zvisati zvavhurwa zvichienderana nekuti denda reCOVID-19 rinenge rakamira sei. Gwaro iri rinotiwo varayiridzi nevadzidzi vanosungirwa kupfeka mamasiki nguva dzose pavanenge vari muchikoro. Vadzidzisi vose pamwe nevana vechikoro vari kukurudzirwawo kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira COVID-19. Vachiti zvikwata zvematunhu zvinoona nezveutano zvinokurudzirwa kunge zvichiita ongororo muzvikoro kuona kana mutemo uri kutevedzerwa. Veruzhinji vari kukurudzirwawo kuti vagare vakapfeka mamasiki, kugeza maoko nesipo nguva dzose uye kusaenda munzvimbo dzakaungana vanhu zvikuru kana vasina kupfeka mamasiki kana kuti vachidya kana kunwa zvinwiwa. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe kana kuti 7 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana matanhatu ane makumi mashanu nemumwe kana kuti 651 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi maviri nevaviri kana kuti 5222 ukuva vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvishanu zvine makumi masere nevana kana kuti 225,084. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vava mamirioni mana ane zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezviviri zvine mazana manomwe ane makumi matanhatu nevasere kana kuti 4,192,768. Vanhu vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamirioni matatu ane zviuru mazana maviri negumi nezvitanhatu zvine mazana maviri ane makumi mashanu nevasere kana kuti 3,216,258. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi maviri nechimwe zvine mazana mashanu ane makumi matanhatu nevashanu kana kuti 21,565. Uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 ichi. Yashika nguya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vari kusimudzira urongwa hwavo hwekurwisa chirwere cheCOVID-19 kuburikidza nekupa vanhu pachena mamaski uye zvikwanisiro zvekuvheneka chirwere ichi munhu ari pamba zvinosvika bhiriyoni rimwe chete. VaBiden vataura mashoko aya panguva iyo mhando yeOmicron variant iri kunetsa. Nyanzvi munyaya dzehutano dzinoti kuwanisa zvikwanisiro zvekuvheneka chirwere munhu ari pamba muAmerica hazvipedzi dambudziko iri pasi rose, sezvo nyika dzakawanda dzichidawo mamaski nezvikwanisiro zvekuvheneka denda iri munhu ari pamba. Sangano reUnited Nations kuburikidza nehofisi yezvekodzero dzevanhu rinoti vanhu zana nevasere vakaurayiwa nemauto emuchadenga emuEthiopia zvichitevera kurwiswa nemuchadenga kuri kuitwa dunhu rekumaodzanyemba kweTigray kubva kutanga kwegore rino ra2022. Vamwe vagari vemuguta remutare vari kunyunyuta zvikuru nekusatakurwa kwemarara kwenguva yakareba munharaunda dzavanogara. Mutoro wedu naUloida Moyo uyo ari pamutare anotipa nyaya iyi.
Vagari vakawanda vanoti marara aya ave nemasundo anopfuura matatu asina kutakurwa kunyanya kumisha inogara veruzhinji yakaita sisa kubva Chikanga, Wobos, Zimta, Garikai, Destiny, Benwin nekuDarlington. Vagari vemunzvimbo idzi vanoti vakapedzisira kutakurirwa marara mudzimba dzavo Christmas isati yasvika. Mumwe mugari womusha weHobos 2 vapenjeni madzikangava vanoti vagari vave kungorasa marara pese pese sezvo vapererwa nemazano.
Nyaya marara tanoita nayo ya mabhina akapedza kutakurwa before Christmas anhaza atatakurwa tangozara marara kwese kwese zvati zvofamba zivana atapedza vakurasira vakudzoka kurorokurorasa marara pabazingabhuruwemai.
Vaimbwe kanzura weWard 17 vaJohni Amoka vanoti havazi kufara nekusapindura mibvunzo yevagari kunoitwa nekanzuro yavo.
Pari zvino kanzura isikutakura marara Ward 17 area inosanganisira Hobos naDD kusanganisira naFase 3. But kuti ndinyatsoziva kuti wai wasikutakura marara ndina hanza because problem yataita ndeyekuti bhiri council staff watone katikati yekuti havarespondi even kumamesaji o kafona havarespondi vanongochita zvisizvokanzela ko vanonga ungoda hatichadi kuteerera but handizvo much because ikodzero yemugari wese wemamutare kuti ange chipiwa service uye chinge chingotererwa kombeni yake yanogariswa. But now it's different because havachatomboiti even to respond, saka tine dambudziko ipapo.
Mumwe mugari amai Christine Bande vanoti kunyangwe vakaedza kuchera makomba sezviri kukurudzirwa nekanzuru nzvimbo dzekuchera dzacho dzapera zvovashayisa zano.
Pakaipa pakaipa kuno kuhobhoteka tichisina kana pekurasira marara kana pekucherera marara. Taimbocherera mumabhekyadhi medu mumagadheni nomumaminda asi nzvimbo dzacho dzese idzodzo dzazara mabhini akangozara mudzimba umu. Saa totoshaya kuti marara acho zvino chitochimacherera paiko tonokanda kuminisirisakakuvaipa chiendi.
Hatina kukwanisa kubata meya weguta remutare vaBlessing Tandi sezvo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira nhasi pataenda pamepo. Asi mutauriri wekanzuro vaSpren Mutiwi vatumira gwaro kuvagari nhasi vachiti kanzuro yavo iri kunetsekana zvikuru nekusatakurwa kwemarara muguta. VaMutiwi vati marara ava nenguva refu asiri kutakurwa nekuda kwekuti dzimwe motokari dzavo dzakafa uye dzichiri kugadziriswa. Asi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa murimwe sangano revagari Mutare Residents and Repairs Association vaDavid Mutambirwa vanoti kunyange hazvo kanzuri ichiita ina motokari dzemarara dzakakwana, chinoshamisa ndechekuti kanzuri inokwanisa kutengera vakuru vemukanzuro zvikakarara zvemotokari.
Nonoka kuri kuitira kutakurwa kwemarara muguta reMamutare kunokanganisa utano hwevanhu uyezve zvinokatyamadza kuti tinenge tichikuratidza kuti zvinonge zvikuratidza kuti vakuru vemuguta vari kutadza kuita mapriorities avo. Tinoona pari kutengwa motikari dzinodhura dzekutengera vakuru vakuru, asi motikari dzekuti basa racho rinove main business reguta rinova service delivery richitadza kuitwa. Ina ndozofanira kuti tengwa dzakwana dzemarara dzinotakura kuno zveguta rese kwozotengwa motikari dzekuti vanhu vanokwanisa kuva vachifamba vachibvakacha sevakuru vekuguta. Uye vanhu ndovaka zvakakosha kudarika zvimwe zvose zvingadaro zvichiitwa naizvozvo kuma priorities anofanira kugadziswa kuvagari venzvimbo.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti kusatakurwa nekusachengetwa zvakanaka kwemarara kunogona kukonzera zvirwere zvinogona kuvhiringa utano hwevagari vemuguta iri. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika dzakapoteredza Zimbabwe zvinoti harusi kubatwa zvakanaka munyika dzazvigere. Chingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazvo vabva kure vakawanda vanobva kune dzimwe nyika vagere munyika dzinoti South Africa, Botswana, Zambia nedzimwewo, zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti ndizvo zvega zvinoonekwa sevabva kure munyika idzi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti nhamo yazviri kusangana nazvo munyika dzakatenderedza Zimbabwe ndefodya yemudzanga inoti uku yakarumwa uku inotsva. Mutauriri wesangano rinomirira zvido zvezvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa reZimbabwe Community in South Africa Vabongani Mukwananzi vaudza Studio 7 parunari vari muJohannesburg, South Africa kuti zviri kuitika zvinofanira kuva chidzidzo kuhurumende yeZimbabwe.
IZimbabwe hurumende wayo.
Hurumende yeZimbabwe ndiyo yakafanira kudzamisa pfungwa panyaya yekuti sei zvizvarwa zvayo zvotiza pamusha zvichinogara kuvavakidzani. Chakatofanira kuva chidzidzo kuhurumende yeZimbabwe kwete South Africa nedzimwe nyika dzakapoteredza Zimbabwe.
Svondo rakapera, mapurisa eZimbabwe akadzivisa kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri makumi masere nezvipfumbamwe zvakadzoserwa kumusha mushure mekuwanikwa zvisina mapepa ekufambisa kunyanya muSouth Africa neBotswana. Kunze kwekutandaniswa kuSouth Africa, meya weguta leLusaka muZambia Michilando Chitangana vakazivisa mazuva mashoma apfuura kuti kanzuro yavo iri kutsvaga nzira dzekunyurira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutengesera mumigwagwa yeguta iri. Vachitaura neStudio 7 parunane vane muLusaka, amaitangana vanoti urongwa uhu wakanangana nekugadzirisa guta kuitira kuti kusave nekutapuka kwezvirwere zvinouya nokuda kwekuzara kwevanhu.
Hatidi kuti kuve nevanhu vakawanda mumigwagwa yedu nekuti vanhu vakawanda panotapuka zvirwere zvakaita semanyoka.
Amaitangala havaenderera mberi vachiti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushandisa mazita echiZambia ekunyeba kuitira kuti zvikwanise kuwana pekutengesera pamisika inoti Komesa, Kamwala neIndasiti.
Takafanira kuziya sekanzuru kuti ndiani ari kushandira mumigwagwa yedu. Hatina kuti vanhu vanobva kuZimbabwe vadzingwe, asi takafanira kuziya kuti ndiani ari kutengesera papi. Asi vasina mvumo yekugara munyika ino vachapiwa vebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika, ndivo vanoziya zvekuita navo.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinotengesera mumigwagwa yeLusaka, mai Angela Nyatala vanoti kunyangazve kune vabva kure vamwe vanobva kunyika dzinoti Tanzania, the Democratic Republic of Congo yeRwanda, mai weLusaka vakati zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanirwa kudzoserwa kumusha kwazvo. Asi nyanzvi munyaya dzemabhizinesi vaShadrick Mwewa Yensen vaudza Studio 7 parunare kuti meya weLusaka vari kuzvisikira moto muziso nokudzinga zvizvarwa zveZimbabwe munyika iyi.
Mashoko akataurwa nameya akataurwa nemunhu asinganzwisise nezvebhizimusi rinoitika muguta raari kutungamirira. Tichitarisa maZimbabwens ari muguta reLusaka, maZimbabwens ekuti tichisa vaya remuchirungu ndiwo mabhosi emamaketi mairi ane mukurumbira muLusaka. Mamaketi mairi ane mukurumbira muLusaka tine Komesa neKamwala. Asi muKomesa neKamwala mazuva mashomanana kana mumwedzi mishomanana apo hurumende yeZimbabwe payakavhara bhodha, mamaketa akapotsa avhara.
Mamiriyoni ezvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara munyika dzakatenderedza Zimbabwe, vazhinji vavo zvisiri pamutemo nokuda kwemamiriro ezvematongerwo enyika neupfumi ayo amire manyama amire nerongo muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Chirongwa chelive talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika pamwe nezviri kubuda kumakwikwi eAFCON uko Zimbabwe iri kutamba neMalawi mumutambo wayo wechipiri muGroup B. Endai paFacebook page yedu yeVOA Shona apo tichange tichiburitsa zviri kuitika pamutambo uyu.
Zalini bando, mbara ishilani Kana wana hindi, uchapura nyembaro musana Zalini bando, mbara ishilani Kana wana hindi, uchapura nyembaro musana Mshama mkuru, kuna mwewose Kana wana hindi, uchapura nyembaro musana Mshama mkuru, kuna mwewose Kana wana hindi, uchapura nyembaro musana
kubuda nechisungo nengo gumi nenhanhatu dzeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzinomiswa pamberi pedare dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga muHarare musi wechitatu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatanga nezuro zororo rawo repagore ndokusiyira matomo kumutevedzeri wavo vaConstantino Govea Chiwenga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchina utitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.